kwaita tiri kunzwa kufara kuti bvunzo dzedu dzeolevhu dzabuda apo maringe tichitarisa kuti kubva gore rakapera takanga tine zvimhingapinyi kunyanya kukanganiswa kakaswa kwedzi kwedzidzo yevana nekuda kwemalockdowns nenhau dzecovid-19 saka tinofara kuti mari dzavo dzabuda time iripo abudawo paholiday yenhingi yefirst term tanga tichidisa chose kuti dai mari dzavo dzaanga abuda earlier kuti vana veform 5 vatange first term but sezvisinei hazvo zvinopa vabereki nguva yegadziriro vagadzirire vana vavo vari kuenda kumaa level votanga zvakanaka kunyanya vari kuenda kumaform 5.